zvinotaurwa navamavhima kuti varairidzi vanenge vasingazopiwi mari dzavo dzapamwedzi pamwe chete nebhonasi kana vakatadza kudzokera kubasa hazviindirani nemutemo weLabor Act neconstitution yedu yemuZimbabwe uyezve nemutemo unoenderana nevashandi pasi rese kana kuti watinoti ILO conventions.
Asi ka vamavhima vari kuti varairidzi vari kuramba kuenda kumabasa.
Vamavhima vanofanira kuziva kuti hakuzi kuda kwavarairidzi kuti vasaenda kubasa. Asi varairidzi vakato incapacitate kana kushaiswa simba rokuti vaende kuzvikoro na employer kana government wakarijisa mari dzavo idzo dzaiva 550 US kusvika pa 40 US.
Zvinopoitwa sei kana hurumende ichiti ngaivhiwe varairidzi vachiti ngaisavhiwe?
Zviri kuhurumende kuti ikapasitete varairidzi vakwanise kuti vaende kubasa. Saka zvokuda kunyima varairidzi mari dzavo dzepamwedzi uyezve nebhonasi hazviindirani nemaringe ekubata vashandi zvakanaka. Vamavhima vanofanira kuti vazive kuti 40 years after independence hatiexpect kuti vadzokere kunana master and 78 idzo dzaiti employer unongoita zvaanoda nevashandi.
Ko, chii chinozoitika kana mukaita nhaurirano asi poita mangange seatiri kuonai?
Kana tichiita nhaurirano tikatadza kuwirirana tinoita inonzi deadlock. Taita kuna deadlock uku tinoindisa nyaya kuarbitration. Arbitrator waarbitrator zvaanenge ataura ndo zvinozotisunga isu tiri vaviri.